Ine ndini Jonga Kandemiri ndichiti ele msore nhau dzanhasi chipiri chikunguru 26, 2016. Sangano reAmnesty International rokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzaPastor Ivan Mawarire avakatanga urongwa wehashtag this flag nekusavasunga. Nengo yesangano revakarwa hondo yerusununguko vaFrancis Nhando avo vakaverenga gwaro rekuti vakarwa hondo vave kusiyana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votandaniswa kubva mudunhu remasvingo nenengo dzeZANU-PF. Murwiri wekodzero dzevanhu amai Linda Masarira avo vave nemasvondo matatu vari muusungwa vanonyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Matunhu enyika akaganurana nenyika yeMozambique oremerwa nekuwanda kwevapoteri vanonzi vari kutiza hondo iri pakati pehurumende yeFrelimo neRenamo. Nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kubuda kumusangano webato reDemocratic Party remuno muAmerica weNational Convention uyo wakatanga nezuro uri kupindwawo nemutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai Biti. Muchirongwa cheve chidiki cheThe Connection nhasi na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvakabuda kumusangano weInternational AIDS Conference wakapera kuDurban kuSouth Africa svondo rapera takanangana nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.